Good evening, Zimbabwe. This is Live Talk, Diaspora Forum. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America on Wednesday, July the 10th, 2019. I'm Jonga Kandemiri.
And I'm Tungamili Nkomo.
Tonight we are talking about the production of passports, which has ground to a halt, leaving dozens of Zimbabweans stranded outside the country or trapped within.
If you want to contribute, you can send us a message on WhatsApp, and the number is 001-202-465-0318. You can also call us directly at 001-202-619-2077.
Remember, we are stream living on our Facebook platforms at VOA Live Talk, VOA Ndebele, and at VOA Shona. We are also live on our websites www.voashona.com, voandebele.com, as well as on www.voazimbabwe.com.
Public frustration is growing across Zimbabwe, where dozens of people trying to get passports to flee the unfolding economic challenges are grounded as government fails to produce travel documents because it doesn't have money to buy printing paper. Authorities say there's a backlog of 208,000 applications, but the country is only producing 50 passports per day.
To underline the gravity of the matter, some recent applicants have been told to check their passports in 2022. Human rights lawyers say this is not just an aberration, but a human rights violation.
Yebo, zihlobo esithandekayo ngabalitshona njani kumagumbiwo mane omhlaba ikudibana kuhlelo lwe-Live Talk lamhlanje ntambama kungolwesithathu mhlazima zilishumi kuNtulikazi. Udaba esingalo lamhlanje kuDiaspora Forum ludaba lwama-passports. Kasatholakala ama-passports. Lutaba esike savika ngalo kunsukwana ezedluleyo kodwa kaluyindawo lolutaba ngoba lolutaba luyagxila i-government iyasadalala ngamandla isehluleka ukuproducer ama-passports. Sikhuluma nje kulabantu kulama-applications afika wona 208,000 ngokutsho kwakhe uhulumende. Abanye sebelesikhathi sebeleminyaka emibili emithathu ba applya kodwa kakaphumila namhla lawa ama-passports. Isizathu ukuthi uhulumende uthikalayo imali yokuthenga iphepha elenza ama-passports. Ngokunjalo abantu abanengi abazama ukusuka elizweni baphume ngenxa yokudilika komnotho bayedinga imisebenzi kwamanye amazwe. Kungaba eBotswana, kungaba seSouth Africa, Zambia, Malawi, the United States, United Kingdom. Kabe nelisi ngoba kawakho ama-passports. Ukuze uphume elizweni ngaphandle kokuthi uyengena kuLimpopo, uyeqe uye eSouth Africa, uweqe umngcele, uriska ukudliwa zingwenya. Kayikho indlela ongaphuma ngayo elizweni ngaphandle kwe-passport. Yilo ke udaba esingalo lamhlanje. Amagqwetha aya kusola kakhulu lokhu ngoba athi ikwephula ilungelo loluntu. Abantu balelungelo lokuthola ingwalo zokuhambisa baphume elizweni baye lapho abangaba befisa ukuya khona yiloba yisiphi isikhathi, okuyinto engasenzakali eZimbabwe ngenxa yalolu daba. Sifuna ukuzwa ke kini lamhlanje, ikakhulu abakudiaspora abangaba labo belama documents a-expireyo sebezama ukuthi bathole amatsha ukuze babuyele eZimbabwe kodwa besehluleka ngodubo olufanayo. Sifuna ukuzwa zaki kini ilamhlanje lingaba sekhaya lingaba phandle kwelizwe uhlelo ngolwenu kasixoxene
ndizo zvocha izvo ntungamiri Nkomo mashoko auri kutaura iwayo ndiwo abata vana veZimbabwe wakawanda dambudziko hurumende iri kukundikana sezvainotarisirwa kuti inge ichidhinda magwaro ekufambisa kana mapassport tikanzwa gurukota rezvemukati menyika vakaine matema muna kubvumbi anowe April vachitaura kuti nguva iyoyo ofisi yekwa registrar general yakanga ine backlog yemapassport anokwana kuita 208,000 asi vachiti dai zvinhu zvaifamba zvakanaka ofisi yaifanira kunge ichiburitsa mapassport kana kudhinda mapassport anokwana kuita zviuru zvisere 8,000 passports or documents pazuva roga roga asi sekunzwa kwatiri kuita mazuva ano zviri kutonzikana yarwisa hofisi iri kuita mapassport anogona kuita 50 ndo matambudziko hurumende iri kuti iri kukundikana kuwana mari yekunze inodiwa kuti munhu anga achigadzira kana kuti vanga vachigadzira vanga vachitenga mapepa ekunze pamwe neinki kuti vagadzire mapassport iwayo zvaakuita kuti vanenge vachida magwaro matsva ekufambisa kana manew passports vakunzi munodzoka muchitarisa kana kuti munotarisira kuzowana magwaro enyu muna 2022 vanenge vachida kurenyuwa mapassport anenge aexpire tiri kunzwa kuti vamwe vari kuudzwa kuti munomirira 18 months unove mwedzi gumi nemisere kuti magwaro aya anga achibuda nemagwaro aya anonzi echimbi chimbi maemergency documents tiri kunzwa kuti ari kunzi aiwa tarisira iwo kuma 18 months 15 months ikoko saka hapachisina chekuti munhu anenge achinda apply emergency document kana emergency passport kuti unge uchikwanisa kugadzirisa zvinhu zvako ndo zviri kunzi nemagweta anorwira kodzero dzevanhu hurumende iri kutyora kodzero dzevanhu nekuti chizvarwa chese cheZimbabwe chine kodzero kuti chinge chichiwana magwaro ekufambisa iwayo tichitarisa section yemu citizenship kana kuti yemugwaro redu constitution section 35 iri muchapter 3 citizenship inotaura iyo kuti chizvarwa chese cheZimbabwe chine kodzero yekuti chinge chichiwana gwaro rekufambisa kana mamwe matravel documents hanzi all Zimbabwean citizens are entitled to the following rights and benefits in addition to any others granted to them by law a to the protection of the state wherever they may be, B, to passports and other travel documents, and C, to birth certificates and other identity documents issued by the state. Ndo zviri kunzi nemagweta pari kuchikora kodzero nekuti kana iwe uchida gwaro rekufambisa pasina zvikonzero zvinoita kuti unge uchishaya gwaro iroro zvekuti unganzi une mhosva dzawakapara dzinoita kuti usvikirwe kunzi ungangotiza uchisingazodzoka munyika unofanira kunge uchiwana gwaro rako ndozvatoda kuti tinge tichinzwa nhasi ndozvatiri kukurukura vari kunze kwenyika hanzi vakawanda vari kuitawo dambudziko rekuti passport kana yaexpire paunotumira magwaro ako kumusha kuti harenyuwe wotoziva kuti uchatarisira kana gore nehafu kana makore maviri usati wane gwaro iroro zvichireva kuti unogona kunge usingafambe ukwanisa kufamba kubva munyika iyoyo kuenda kune imwe nyika nekuti unenge usina passport kana wakanga usina imwe passport yeimwe nyika yaunenge uri sezvo mitemo zvakare weZimbabwe panyaya yedual citizenship uri kunetsa zvichireva kuti vakawanda vanenge vaine sarudzo yekuti ndoda hangu kushandisa Zimbabwean passport chete zvine zvichireva kuti unenge wagrounded ntunga
Yebo Chonga, and we have our first guest. I think we have both our two guests, and that's Ngabuto Mabena of the Zimbabwe community in South Africa, as well as human rights lawyer Dewa Mavinga. Good evening, gentlemen, and welcome.
Evening to you, and evening to the seven listeners.
Thank you so much. Mr. Mabena, you go first. This is a major, major, major problem. And I imagine many people in South Africa are facing the same issue. Can you talk to that?
The biggest challenge that we have is that we have people that are on special permits, their passports, have expired. They need a new passport so that they transfer their permits to the new passports, and they can't get those passports It means that they cannot travel until the situation is resolved, with children born in South Africa or students also who are applying for study permits. They are still awaiting their passports to be processed. Some still want to apply for the passports. They cannot do so because of the passport challenges back in Zim. So it is a huge challenge, because if people do not have access to passports, they cannot regularize their stay in South Africa. So this is the challenge that we are facing.
Mr. Mavinga, your first words on the issue of passports.
Well, it's a reflection of the absolute failure by the government of Zimbabwe, and a failure to prioritize this important right, a constitutional right, for every citizen to have a passport. Is the access affordable? There is no reason why the government of Zimbabwe can spend lavishly elsewhere and not prioritize this basic right for Zimbabweans. Many, many Zimbabweans in their millions depend on passports for their livelihoods outside of the country, for work, for studies, for emergency issues, and even including medical care. And they will be unable to access all those things because their basic right has been violated because of negligence on the part of the authorities in Harare.
Mr. Mabena, you talked about Zimbabweans who are on special permits. May you tell us exactly the type of problem they are facing with regards to the Zimbabwean passport issues? Because these people, they have South African special permits. How is it connected?
The old passports that they've had, they have now expired, and now they are applying for transfer, because if you have a passport that has expired as a permit, you need to get a new passport so that you transfer your permit to the new passport, even if the permit is valid. But because now you have a valid permit but not a valid passport, that is the challenge, because people obtained their passports at different times. Others, they received their passports in 2010 and so forth. So some passports in 2019 have expired and they need to be renewed. So it's an ongoing process which they do. So this year they are having these challenges of renewing these passports.
Oh, thank you.
Selike lazama yini ukukhulumisana lo hulumende weZimbabwe Mabena ukuthi mhlawumbe abantu laba bengaphiwa ipriority. Wona lawa ama passports angu 50 adindwayo ngelanga. Mhlawumbe baphiwa ipriority ukuthi kudindelwe bona.
Asikabi lenhlanhla, kodwa sathi sibuza abanye abasebenza e-ofisi ka-Register General eHarare, bathi bona kakulaphepha lama-passport. Sabona futhi ezindabeni ukuthi sokune-corruption, ukuthi nxa kumele uthole i-passport sokumele ukhiphe imali ephezulu ukuze i-passport yakho iproseswe. So-ke kasikatholi-ke ukuthi sikhulume lo ambasada ukuthi babone ukuthi abantu abangapha bayaphiwa i-priority.
Anzi nemumwe jonga, anzi, the only thing that's not in short supply in Zimbabwe is poverty. Ma passport apasina, mvura apana, magesa apana, mare apana, saganzi zwanetsu. Asi urombo maningi.
Wataura nyaye magesi ntunga, ndanzwa wamwe wachiti magesi arikunzi arikunetsa. Nekuti hakuna mvura yekupomba magetsi, yekugaya magetsi. Then vemvura varikutadza kuwanisa mvura nyika, nekuti hakuna magetsi kuti vagaye
mvura.
Saka zviri kupindana vakaoma. Vamavhinga, mangatsanangura here pamusoro pematambudziko ari kutarisana nevana veZimbabwe nenyaya dzemapassport dzemagwara ekufambisa?
Pane matambudziko akawanda zvikuru. Ngatitorei semuenzaniso. Vana veZimbabwe, zvizvarwa zveZimbabwe vari muSouth Africa, vamabhena vataura nyaya yemapemisi ari kupwara maZimbabwe special exemption permits. Vazhinji vachona havakwanisi kuti vapiwe mapemisi aya nekuti kunenge kuchidiwa mapassport matsva, kureva kuti havagoni kuenda mberi nebasa. Vanenge vasakakwanisi nekuti kuZimbabwe havasi kupiwa mapemisi. Vazhinji vane vana vari muzvikoro munodiwa mastudy permits, munoparakiswa mapassport. Zvese izvozvo zvinovhiringika kana kuti vafambe vakasununguka vanenge vasakwanise nekuti havana magwaro avanofanira kupuwa pamutemo ari kodzero dzavo tichasabumbiro remutemo rezimbabwe. Hurumende yezimbabwe yakundikana zvachose asi tinokurudzira kuti dei yaikwanisa kuziva kuti ndepapi pakakosha panofanira kuiswa mari yenyika kwete kupedza mari vachifamba vanzendo dzisingaperi vasingakoshesi nyaya yekuti zvizvarwa zvezimbabwe zvidzadzikisirwe kodzero yekuva nemapassport nemamwe magwaro ekufambisa anodiwa pamutemo.
Thank you so much. Vamafinga rambai muri parunhare. Ntungani kutarisa mashoko atawana iye zvino kubva kuvateereri nevatariri vari kuteera chirongwa paShona Facebook page yedu. Hanzi namukoma Onias Nzuwa, hanzi haitozombokwanisiki zvachose koita padhimhaka. Hanzi maswera sei at VOA Studio 7, aiwa taswera zvakanaka zvikuru. Then mukoma Tawanda Gucha, hanzi ZANU-PF must go forever, we are tired. Wabu wati ndifonere, tishaedza kuwabata. Then tina mukoma Tawanda Gucha, hanzi imba vaidzo mukoma Jonga, hanzi wakuti imba vaidzipi za waru kutaura. Titus Mukucha, makadi mukoma Jonga, ndimbobvunza wangu kuti nyika yedu ichazonakawo here sedzimwe nyika oro iri kutoenda kumawere. Then Tawanda Gucha, hanzi yafa iyo Zimbabwe mukoma. Gracian Mutumwa, ko kana vari kuda foreign currency, ngavangoti vanhu vabhadhare kane foreign currency yacho. Ko isu tinoshanda diaspora tinoita sei tisina mapassport? Zvikana mukoma Tawanda Gucha, kutorega kutora kuri nani? Mukoma Onias Nzuwa vakadzoka zvakare zvikanzi ava vanhu vamuri kuti vakuru venyika ava vakadzungaira chaizvo, kozi havangati foreign currency haichashande muZimbabwe. Now mapepa emari anogadzirwa kunze kwenyika, mapepa emapassport also from other countries, so where are they going to get those papers without foreign currency? Is that possible? Ndozviri kubva kuvateereri Mutunga.
Mnumzana Mapena usakona icingweni. Ucingo luka Mapena
tomoka muteereri tichimirira kuti vamagwena vadzoke. Hello.
Hello, maswera sei vajonga?
Titaswera, ndava manhanda here?
Ndio zvavari kutaura, vakasununguka.
Thank you so much, rambai muchisununguka.
I've got a question directed to Mr. Dewa Mavinga.
Yes.
Ndinofara kana ndichinzwa vachitaura ipapa, because there are a lot of things that I would want to understand from him. Ivo vamazinga ava, semukuru wemahuman rights, vanodai kutitarisira mitemo kuti pavhuniwa mutemo ndepapi, pari kuitiwa mutemo zvakanaka ndepapi. Ndanga ndichida hangu kubvunza kuti pane here imwe nzira yavakamboatemta kumbonosanganawo napurezidendi vachibvunza kuti nhai purezidendi, ko zvamati mapepa hakusisina, what is the solution? Nokuti vana mapasipoti rava dambudziko. Kana kuedza kuatemta kusanganawo naminista, tigonzwawo vachitaura vachiti muripoti yavo he attempted to see the president, but president vakaramba kusangana navo. Ndakaatemtira kusangana naminista wehome affairs kuti ndibvunze mibvunzo iyoyo kuti zviri kufamba se, because iconstitutional right yemazimbabwe kuwana mapassport, zvino vakatadza kusangana navo. But zvitanga zvataurika nenzira yekuti iconstitutional right ivo vasati zvevambodotaura, nokuti position inova Dewa Mazinga iposition yakakura zvikuru zvokuti I doubt very much if the doors can be closed whenever you want to see the president or any other rank of the government officials. Handifungi kuti vangavhariwa. Saka ndaida hangu kubvunza ipapo kuti pane pavakamba vatemta here.
Regai tivanzwe vamavhinga mubvunzo uri kubva kuna vamanhanda. Hanzi, have you ever attempted to meet with President Emmerson Mnangagwa or Home Affairs Minister, Minister Kane Matema, over these passport shortages?
Regai nditange ndichiti hongu sesangano reHuman Rights Watch tinopota tichiita musangano nemakurukota makuru emuZimbabwe kusanganisira mwedzi mishoma yapfuura negurukota rezvejustice vaziyambi zviyambi zvatakaita musanganonawo pachena, tichionesana kukosha kwekodzero dzevana veZimbabwe dziri mubumbiro remutemo. Saka izvi zviripo tiri kuzviita. Uyezve iko zvino kutaura kwatiri kuita panotova nechikumbiro chiripo chekuti tiite nhaurirano nemutungamiri wenyika. Tava nemwedzi yakati kuti takamirira takateya nzeve. Asi zvakare kuno kwatiri kuSouth Africa. Chonzerapura nanga ndichiita musangano navamabhena tiri vaviri tichitaura nyaya yedzidzi nemapasipoti nemapemiti. Tichionesana zvakare kuti zvinokosha kuti titaure navahama dziripi mumiririri weZimbabwe kuSouth Africa tivaonese zvinofanira kuti zviitwe nechimbi chimbi. Asizve dzinonzwa hadzirimi. Iko zvino kutaura kwatiri kuita hurumende nevatungamiri vese vanenge vachitonzwa mashoko atiri kutaura sevana veZimbabwe kuti hazvinaki kuvashayisa kodzero dzezvitikinyani zvekufambisa. Ngazvigadziriswe izvozvo. Asi zvakare wezve vamanhani kana vachinge vaine imwe nzira yavainayo yekuti kuda tingafuma tiine musangano zvichida titsenga mhandire tichitaura nemukuru wenyika zvakangonaka isu takazvipira tiripo tinouya nemagwaro edu tijekeserana kuti kodzero dzingasimudzirwa nenzira ipi. Ndatotaura zvakare kuti aiwa ine nzira ingashandiswa kurega kurasha mari nenzendo dzisina maturo toisa mari kumapasipoti kukoshesa kodzero dzevanhu.
Maita vamavhinga vamanhanda, ndodayira kuti manzwa zvabva kuna vamavhinga vachipindura mubvunzo wenyu.
I think vamananda
ndofunga nhare yavo yadonha zvakare. Handizivi kuti vamabhena vadzoka here. Mr. Mabhena,
hanzi tine mutereri. Mudaleli, mutereri wakadi yako? Halo mutereri.
Makari baba.
Aiwa tinofara, makadi henyu?
Tirinani, munotaura namukoma Shepherd kuBotswana. Shepherd Marumbwa.
Va Marumbwa, tipewo pfungwa dzenyu.
Pachirongwa chiripo ichichi baba chauya zvakanaka ende chauya panguva yandanga ndichisuvira kuti ndichambopinzawo pastudio 7. Panhau dzemapasipoti idzi baba, ndiri mumwe mumwe akatobvako kumusha ukuku. Moziva zvinoti afecta zvakanyanya kunyanyanyanya spirits isisi macross border vanoshandira kunze kwenyika. Unoona its like tiri muno muBotswana, ukabatsirwa mwana wako muno muBotswana, vanoti within 3 months, it's a must kuti within 3 months mwana wako unofanirwa kuti abude, ange achibuda munyika yeBotswana andogadzirwa pasipoti rake rekuZimbabwe kunyika kwake, then obva odzoka ozomuitira pemiti. Inini ndakabvako ndine vana vangu 2 vanga vabarirwa muno muBotswana ndikaenda kuZimbabwe kwacho ikoko. Ndichindosvika ndakaenda kumakombe street ndichindoti ndiri kuaplayira vana mapasipoti so that ndikwanisewo kugara nemhuri yangu panzvimbo. Izvezvi kutaura kudai baba, mhuri yangu ndakatosiya kumusha. Uchinzi mapasipoti andakaaplaya ndine 2 months back ndaapply that passport. Zvikanzi unozoriita top up mapasipoti evana vako unozomaita top up muna February next year. Muri kupanzwisisa baba? February next year wozoita top up kuti ukwanise kuwana mapasipoti evana. Inini ndosevenza muno muBotswana. Mudzimai wangu ane pemiti, ini ndine pemiti, vana havana. Saka izvi zvaakutopa kutoti even mamarriage edu anenge ava kudistabewa nenhau yemapasipoti. Hazvisi zvinhu zvokuti zvingatarisirwa kuhurumende inotarisira kodzero dzevanhu, inoongorora nezvekodzero dzevanhu, inonzi inoremekedza kodzero dzevanhu. Izvozvo hatitarisiri kuti zvinogona kuitika. Ndekwakunzi pashaikwa zvimwe zvinhu kwete zvakafanana nemapasipoti, nokuti mapasipoti anoafekta zvakawanda. So far anoexpire mapasipoti tiri kuno, basa rinenge riripo, unenge wakaofiwa basa, unenge uchisevenza. Pasipoti rako reexpire, asi makore unenge wakapiwa kuti usevenze epemiti anenge achiripo. You are forced kuti udzokere kumusha undoaplaya pasipoti, and unofanira kutori aplaya in time. You know, imagine uchinzi unoaplaya passport, iwoti expecta passport in 3 months time, iunori aplaya 3 months before expiring date. Wonzi unozoriwana, wozotopcha top up muna February next year. zvino zviripo zvakadiki kwendiri kwete zvindiri kutaura kuti ndeta zvokufundidzira aiwa zvakatoitika pendiri it means that wakuru zvakasarira because hakuna nyika inogona kukutambira usina gwaro rokufandira
mukoma shepherd mukoma shepherd ndoda kuti ndimbonzwisisa pamuri kutaura nyaya yekuti top up apa nekuti kana isi tichinzwa top up unenge uchisa pamusoro pekuwedzera zvazviripo kuti zvingozara kana kudii vanenge vachitichii kana vachiti top up yepassport
vanenge vachiti top up yepassport vari kuzama kutsanangura kuti kana uchida emergency passport handiti vanoti unoapply rising unoapply iri $56 ndo ordinary passport ine 3 months kana uchida re one day retotire one day kana re one week pane maprices avanenge vakapa saka vachizoti top up vanoti kubva pamari passport rava apply nekuti hakusisina pandakasika kukanza hakuna passport rinonzi ndere emergency tiri kuapply maordinary passport anobuda after 6 months saka kana iwewe uchida passport rinenge rire emergency zvinoitika ndezvokuti ndopaya paunoapply unofanira kuapply ordinary first then wazonzi wouya nemari yetop up kuti passport rako richizogadzirwa rebude zvisinei nekuti unayo ipapo kana kuti hauna ipapo its a must ndo mutemo wakatonzi wakadzikwa ipapo kunzi hakuna passport rinoaplywa rinonzi ndere emergency unoapply ordinary wogara wopiwa period of time yokuti uzoita top up ani maona manje ndo panozoshanda the word top up kunzi iyayo unenge wakuyanawo uchiti like ini ndakanzi muna February next year saka muna February ndopendofanira kuenda ndichiti ndauya kuzo apply pano kuzo wedzera mari pamari yandakasiya zvakaita sokuti imari yechibatiso ane muri kupanza
saka zvine zvichireva kuti passport yenyu ye 6 months ye ordinary year munotanga ku apply pamunodzokera muna February inenge isati ya ready asi muri kuenda kunoisa mari yekuti muchiitirwa emergency manje
ndo zvitoripo kwete kuti kudii ndo zviripo ndozvokuti vanongo ini ndakaita kubvunza mu office ndiotika zvangu kuti nditaure zita remunhu akandi
aiwa hatitaure mazita
hatisi kuda tinominate ma7 ndakabvunza Moses kanzi aiwa isusu chiripo tinoda kungotora mari totsveta tokunyora mazita haasiri kuprosesiwa mapassport ike zvino until hurumende yezimbabwe yakwanisa kuti zvinhu zvayo zvibalance panyau dzemari havana mari yekuti vakwanise kutenga bepa rinoprocesa mapassport
Alright, mukoma maita basa mukoma shepherd thank you regai tipe mukana kune vamwe
ndatenda baba
thank you so much tungatana vajoseph chuma vanoe nhengo ye central committee yebato rezanu pf vari parunhare togona kuvachingamidza
yabo mnumzana chuma siyakwamukela uhlelo mnumzana chuma
yebo lijani
hayi siyaphila singabuza wena
hayi phile lapha
abantu bayakhala chuks lapha mani bathi liyaphambanisa abantu bafuna ukuphuma elizweni bayephanda uhulumende wenu yehluleka ukuthi ndamapassports uhamba njani
well the statement engayizwayo ekhulunywe nguminister of home affairs honorable Ken Matema in Wange this previous week was that the situation is abangcono ukhulumende usiyavelile imali to procure another machine so that the production can be raised from I think about 30,000 passports a day to about 8,000 passports which means that the situation is abangcono njalo ekhuluma ukuthi hayi bebe le shortage yamapaper okwenzela amapassports but there's been funds that have been availed by treasury that would have to tell yonke into naleyo so I think according to what you are saying we must be seeing things improving in the near future
and abantu kabakuthembi kabalithembi chuma ngoba sesisithi isikhathi betshela ukuthi hayi amafutha ezimota se right sithola imali amamillion lamamillion sesile fuel ekwana ezasenela njengesizwe kuze kube next year kodwa emagarage nakulalutho betshela ukuthi hayi udubo lwemali solu right imali sitholakala la namhla lokhu kunjalo balithembe njani kulokhu eseliwukhuluma manje
well the most important thing is that the government through the ministry kumele bakhulume into eyiyo bengakhuluma into yokulinganisa kumbe ekuphosiso. That is where we create that animosity where the people might end up not trusting uhulumeni. So we've always encouraged the ministry officials, would you brief your ministers the proper things that happen? Because as you know, ministers are run from the temsec level, who see how send out their pants. So minister is a political figure who is given information by his officials. And if those officials don't give him proper information, you end up misleading or saying things that are not probably what they are supposed to be on the ground. Bodra, in the government, it's our government and it's our system. We need to come out clean about it. Now, we're challenging, we didn't have paper, and we had an obsolete machine that was there in Dala, which was producing about 30,000 passports. But they since gotten money to procure umshina omusha, lamaphepha angona afuna kanayo. So
you.
Now it's a matter of us then having checks and balances and seeing that this what has been said done. That's like what happened with the Vesa Eskom issue, if you remember. Wapuma on social media, so Kaya Eskom is right. Stuff like that. And because maybe of technical glitches or, you know, the banking system, apparently, whether someone has said, no, we are paying this money, but it was not yet paid, and maybe the minister is informed
that
money is paid, then he goes out and says, no, we're paid.
Thank you, Mr. Chuma.
But eventually we saw it, it's about the Limalana and Eskom acknowledging the
receipt
of that money.
Thank you, Mr. Chuma.
It's about communication and sending the right way to the people.
Thank you so much. Please do stay on the line. We have a caller at Nemu Tereri. Hello?
Hello. Magadiko inyo.
Takasimba babandiyana avu.
Muri kutaura na Ashuga.
Vachoga.
Sugar kana kuti choga.
Sugar.
Sugar inopedzwa nespoon. Sugar. Oh, Mr. Sugar, the sweet sugar.
Yeah,
sugar. Aye, that's a sweet name.
Minotenda wangu ne nguwa digidi ya mandi pa unimbo chaure wa zangu.
Chaure ya nyuba bachirongwa ndeshe duich.
Muno ziwa wakuru monyiga mebi isusu atizugu emekeze wa mingi kodzero dzedu tuluku shore wa kodzero dzedu ne wakuru edao. Nekuti wakuru watakaisa pachigara wacho watutunga miri wanembava isusu wano ngatinyatsoona kuti ka nyika yedu ikaenda kupi nekuti nyika yedu upfumi hwese huri kuparadzwa ende wari kutora upfumi wachiisa kune dzimwe nyika saka mapedzesero ndekuti vana vedu isusu vachashaya chekubata kana kuti chekuzoita nekuda kuti iyo ipo vanhu watakaisa waimbava.
Aiwa, vashuga, niko kubata emuromo. Zvinonetsa kuti tishandise mashoko akaita saiwa ino kuti hatina umbo wekuti tiri kutungamirwa nembavha. Ndofunga dai pari mbavha dziri kutungamira matare nezvitokisi dai zvichiita mabasa azvo. Kana pasati panongedzwa kuti uyu abaya achitungamira tomborega kuvanongedzawo isusu. Taura henyu.
Onai kuti vakuru izvezvizvi ukangoda kusimudza musoro ukangoda kuti tarisai wari kushanda kunyange mugovernment ukangoda kuti vangoratidzire kuti no isusu hatisi kufara nezvizvi wobva watorohwa musoro wobva watoora iwo izvezvizvi magetsi hakuna magetsi iye zvizvi mvura hakuna mvura yekumwa yakanaka saka todiwi takada kuti tichene kuti zvatinawo hatinawo zvakati saka tinzeiwo pakati pane zvakadai wobva watoora iwo. Saka zvinhu zvinonge zvakanaka izvizvizvionai kuti pamaerection takabirwa maerection chamisa akahwina totiti ngatitidemonstrateiwo tikodzero dzoti dzachovo tobva taurayiwa pane musoja akauraya vanhu auraya vanhu musoja haana kusungwa chii chinokodzera kudii.
Aiwa, tiri kupanzwa vashuga amene mutungamiri anoda kutaurawo kuna mashoko kuna vashuga.
Aiwa, tinotenda vashuga vatereri ndivo vawanda saka regai titore vamwe asi tinotenda nekupinda muchirongwa. Aha, siyabonga ushuka lapho lawo yakhala ukuthi hayi uhulumende ngabe wenza ngcono kulalokho. Vamavinga vanga bachila kupindura saka pinda yenyu vamavinga pachidimbu tisati tadzokera kuna vachuma.
Ndakangojekesa kuti mashoko atanga tiri kutambira pamusoro pedambudziko rekushaikwa kwemagezi muZimbabwe kubva kune vari mukati vari kuziva zvinoita vari kutitaurira ivo kuti dambudziko guru inyika yekuti hapana mari vanhu vari kumagezi vakatotora chinhano chekuti imwe nzira yekukamura chikwereti kunyima vanhu magezi kuitira kuti vanhu vakagara murima hachibhadhari pasina panenge pasina kushanda magetsi ipapo. Saka inzira yavari kufunga kuti vari kusevha nayo mari yekusapudza chibereko vasingabudi pachena. Dambudziko guru nderekuti mari iri kushandiswa zvisizvo inyaya yehuo necorruption.
Thank you there, Mr. Mavinga. Spenduke kuwe babu Chuma. Uyavezwa bayakhala abantu ngitsho lo babu Mavinga lapha bathi utubo olumqoka elilalo njengohulumende ngolwenkohlakalo kalithembekanga imali liyayichaphaza lifake ezikhwameni.
Well, I can safely tell you that we might have had such situations in Senegal before with all dispensation. But if you look at the new dispensation right now, from the Minister of Finance himself, the way our Titan and I speak through the demand to this one, we have only no song of the old Zama, we don't know. We might be only either accounted for. We have a window for us. What are the two Omunda Ashima when I Imalia Yatonja, Vigan Zano, Benanda, and when we have to come against Zonda, it's late training, it's true, and I would resume our boom card to get away in Zimanga, Etiamela, Baba, Manga. To be honest with you, right now, the Minister of Finance is really trying at every level to make sure that money that come in are accounted for and they are used for the right thing that they are supposed to be used for. But the plain truth is that, yes, we don't have enough money. Our economy is in shambles, but we are working towards the resuscitating of the same. And if you see, there are a lot of measures and steps. Citizens again, everything, something on a positive outcomes are coming. And all we need to do now in government is to support those positive outcomes instead of sabotaging those things. So if we do that, we are bringing ourselves back to square one. But the solution is that. Let's all come together and see. And I've always said that, I don't mind someone who criticizes constructively and proper solutions as well. Government will never be able to say that they know everything. We all need each other to advise each other, to show each other. Because in a school, you do a certain of corrections. After that, you return a correction time. You're supposed to do this. You're supposed to use that formula, and then you get it right. So everyone will be doing something at county, and he's doing the best. But that best might not be enough. There might be other better solutions. So if we come together and talk about solutions, then we become a nation. The problem with us is that we are politicizing everything. We don't want to do political gear nowadays. Everyone is talking politics. But we forget that this same politics just came now. Look at it. NDC was only formed in 1999. And but Zimbabwe has been there. So if people stop thinking on the lines of NDC, ZANU-PF, ZAPU, or whatever party, and think on the lines of Zimbabwe, then we start doing this same thing. But right now, if I tell you, ZANU-PF was not formed in my house. NDC was not formed in your house. So why are we busy preparing this political entity instead of preferring Zimbabwe, which is something that was given back by our mothers and fathers and brothers and sisters, we need to shift from political gears and put in developmental gears now and say, let's develop Zimbabwe together. And developing it means that you take out that jacket of your political party and wear the jacket of development and say, as NDC, I'm proffering this solution. As ZANU-PF, I'm proffering this solution to this problem. So then that way, we start moving forward as a nation. But now, if you have to point out my fingers, like what we're doing now, we'll be stagnant. So I'm going to wonder, but guess what? The Zimbabwe that is going down is your Zimbabwe, my Zimbabwe, irregardless of party affiliation, irregardless of race or religion. So let us come back and remove politics and start building development. Because I Zimbabwe will come up.
Mm-hmm. Thank you so much.
20 minutes before the top of the hour, and this is the Diaspora Forum on Live Talk. Tonight, we are talking about the enduring passport shortages in Zimbabwe, primarily because the government does not have enough money to buy passport paper. And tonight, we have human rights lawyer Dewa Mavinga and Joseph Chuma, as ZANU-PF Central Committee member, as our guests.
Tine muteereri ari parunare, tisataenda kuna Mavinga. Hello?
Hello?
Yeah, ndiani hao?
Hello, mama, anyoko wa jonga.
Makadi hii baba, mati ndiani zita?
Ndi Joseph.
Mkoma Joseph. Thank you so much. Murukupi?
South Africa.
South Africa. Taura enyu tinzwe pfungwa dzenyu.
Jonga ndina kutaura nedzidzo dzinonzi vachuma idzo zvezvanje. Vanachuma avo chokwadi vanochiziva. Chete kuti ivo havana zvivinge zvekuudza kuti ha honai vaidzi kwamuri kuendesa nyika kumakonero. Havana chivinge ichocho. Zvini pachena kuti huri huriko kuzanipi. Zanipi yefundwe ya ura ya nyika. Mari inofana kuti iende kuhomwe huru mende. Ino potanga ya enda muhomwe ya na idzi wawa. Wana idzi wazopori wawa wana chuma. Kuti wawuye wana kure note. Kwa wana kutawara pa hedi yoyegu.
Aywa, ati tukane baba.
Wawuye kutawara pa hedi yoyegu isusu.
Mukoma Joseph. Mukoma Joseph. Mukoma Joseph. Ati kurudzire kutukana. Ati kurudzire kutukana mukoma Studio 7 iburiro reshiri dzose dzinouya dzichidya ipapo paburiro.
Kuti vana chuma vanopuwa imwe mari yacho kuti vave vataura zvavakutaura zvitakana nemusoro zvekuti kana kamwana kadiki Zimbabwe haichambodi kana kutaurwa chirungu chaanozama kutaura ichi kuti Zimbabwe nhango isu tisina kudzidza taakutoona pari kufira Zimbabwe kuti ndepasi.
Regai
vatadza kuita zvavanoita muhurumende vodzoka voda kupemura mhosva kuMDC.
Regai tipe vachuma mukana vapindure mukoma Joseph maita basa. Regai tipe vachuma mukana vachuma.
Nemwe jonga.
Taurai tinzwa. Taurai.
Nemwe nyana ida kuti nhonga ungazondibata kana mangwana ya manhanga.
Okay. Ibvaimango itaura.
South Africa vachiita regai pedzise. Regai pedzise. Vana nanga vanopona kumaredi South Africa kuno vachitaura kuti iwo is not a Zimbabwe.
Vanogona
kuvadzosa ndini vanopona kumaredi South Africa vachitaura kuti is not a Zimbabwe.
Vanogona kunge vasiri vanogona kunge vasisiri chizvarwa cheZimbabwe pamwe ane South African citizenship hatigone kuvapindurira kana tazowana mukana tichati vagopindura asi
ndozvandati kana uchida vanozviti Romeo kana vachifona kumaredio South Africa kuno vanozviti Romeo vanofona kuSFM.
Aiwa. Saka havasiriwo. Havasiriwo ndofunga kana vachifona ikoko anofona ikoko ndi Romeo vamanhanda vanofona pano pa Studio 7. Aiwa tinotenda zvikuru dai vanga vari pachirongwa tava pamukana wapindure vega tichaona kana vakadzoka. Aiwa ndizvo zvasi.
Vanouya pa Studio 7 vachitaura nyaya
ndizvozvo maita mukoma Joseph zvanaida kuti hari zvokuti studio 7 haine hayo kuti uri chizvarwa chenyika ipi tinotambira mese aiwa tinotenda zvikuru mukoma Joseph tinotenda tine hurombo kuti nguva iri kuramba ichienda tine vateereri vamwe vada kupinda pachirongwa asi tisati tatora vamwe vateereri tisati taenda kuna vamavhinga vachuma ndinofunga muda kuti mupindurewo zvava zvichitaurwa namukoma Joseph
I'll tell you what you showed us. In an advance, Ramu Pundramuno, I said, I think I'm going to go to Jarama, take Tage, Wongo Tuga. Says that you put to Gona, I see. It is Muna, I got Baguan. That Muna, I'm going to Karatina will run a Bam Tau. It means we have different opinions. But that does not mean that I must insult you. Rather than we insult, it means that I have no tolerance. And those made would be the staff by those. People must tolerate each other with their different views and whatever solutions you want to proffer. But not to insult. Well, I'm not insulted. It shows how little a man you are. If you're a big man, you don't insult. You engage, you proffer your views and solutions, and we all agree to disagree, or we all agree to agree. And that's how it should be.
Thank you so much.
I don't think I want to even engage him. He just shows that he's got a limited mind. So it would be a waste of time.
Thank you so much. Before we bring in a caller, let me give Mr. Mavhinga an opportunity, just 30 seconds to go respond. Rav Chita, Urwani, Wamu, Wateriri, Wamu, Mavhinga, Tata, Tora, Mwem, Teriri.
Kutsvairira zvinhu parutivi kana kuwanda nemunhu ngavangotarisa kuti tine dambudziko senyika yogadzirwa sei nhamo yatinayo kwete kuwanza mashoko ekuvanza dambudziko riripo mhosva inoripa haipesi nekungotaura chete ndozvatongera kukurudzira vatungamiri venyika yezimbabwe.
Thank you so much, Mr. Mavhinga. Please do stay on the line. Ntunga tinemwe muteereri.
Siqhubeke ngohlelo sisiya emaphethelweni sesisalelwe imzuzo elishumi lantathu. Abasanda sixhuma kodwa singumsakazo weStudio 7 njalo sikuhlelo lweDiaspora Forum kuLive Talk. Namhlanje sikhuluma ngodaba lokusilela kwama-passports elizweni abantu abanengi inkulungwane lenkulungwane maybe izigidi zistranded bafuna ukuphuma elizweni abantu kodwa kabe nelisi ngoba uhulumende kalayo imali yokuthenga iphepha lama passports tine mtereri parunare wakati yako mtereri
ndinofara mkoma ntungana mkoma jonga
ndimkoma donald ka
ndimkoma doni mapina muchirongo atipiwe pfungwa dzei.
Ndinotenda nokuti ziva nenzwi rangu. Ndoda kumurusa vamabhira navamazinga navamwe vanhi vacho mavangazoti ndavasiya.
Aiva vari kuzvinzwa.
Ndisati nhangu ndaenda kure kure ndoda kuti ndisati ndakangamwa zvinoda kutaura patopiki iripo. Ndoda kutaura pamusoro pavamanhanda hakuzi kuti tinovenga vamanhanda. Vamanhanda vanofona sezvataugwa nemuteereri apedza pafm I remember mukavafunza vadhewa vamavhinga vanokudza i the same pane musoa vafunza vamavhinga vachitaanzara vakaita nderisiri kubvunza purezidendi kana kubvunza minista wehome affairs vamavhinga vakafona hapana kana vhiki mbiri pafm ipapo vakafona vanzwa vadr home affairs minista womune south africa vamuswadeni vari parei vakafona vamavhinga vakabvunza vachibvunzira zvemadraivha madrug drivers nyaya dzizo dziri kuitika zvinofobia kana kuti dzemagwaro munozvi mufambisa sei vakapindura dr musadede ndikavatumira meseji vadhewa vamazinga ndikavati havagona mukomo vamanhanda ndo radio same radio station vatinogwana vamanhanda everyday vanofona everyday vachizitirhomiyo apa vasikona maepod hapana nhu asingaziti vadhewa vamazinga vanoshanda muno vanotozvitangwa sezvabva chemuno
vaiaamukoma mambo ndoda kungobvunza mubvunzo mumwe chete kuti chii chinoita kuti mubva maziva munhu achifona parunhare kuti uyu ndimanhanda uyu asi ari kuzvitirhomiyo.
Mukoma jonga pavafona vamanhanda apa mavatovaziva nezita mukati ndivamanhanda ini mandiziva nezita
nekuti imi munogara muchifona pano
mukoma jonga voice rangu izvozvi mukataura kana mukaenda kusw radio africa ndokwanisa kunzwa nzwi renyu ndimukoma jonga asi tandanzwa zita renyu Vama nanda ndo vazi yoko. Vama ndo vama traki. Mwoti nyeza wano reza kana chara mwa funziwa wama finka. Ani mdo wazi kumye pakana zuhu. Vama nese wano vazi yoko mungu South Africa vazi. Mwoti nyeza wano vazi yoko. Vama chitiro miyo.
All right. Saka. Tapanzu kwa ipapu mkoma mambo ma. Asi nyaya umbe ya tukuto warandeyu kumata mzuge ima passport nye shunga shokada. Notika peza nguwa tishaura shawama nanda wasiri pachurongwa. Dambu zikuwe ringa gazi riskwa sii.
Ayo. Dambu zikuwe kuti umende dunga ya bumi kuti akundika ana mpoma. Nukuti zime 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 kuti umende ya isu baku kubuma. Ndo one thing. Kati naya syndrome ndo kariku ura ya nika edu. I remember muno minister of Lindu wetitulu wa chiti foreign affairs minister kuno. Wakato mpoti mba beto pata zubatila. Asima kato kuti nyaya nengeri ponte kuti ya gumiwa na watu mao. Wando kuti everything is going well. Ndo panenya ya. Rama gumiwa kubatika. Mucharangari ya reka na mucharangari ya mkuma. Vama luleke wa chiti gafina umasingu. Tata asima luleke. Wakambo toka ambama MCO kutabatile mnika. Takuna mna nubatila mnibu mprofi ni mangu. Saka kati. Dati tunaya wa syndrome. Deri kura ya nika. Deri kana uka kuma wa sindakundi kana.
Thank you so much. Maita basa mkoma Donald, thank you. Tinemwe mtereri parunare, alo?
Hello.
Yes. Yeah, linjani.
No, ndinotaura, ndinonzi wa Douglas Mukonzi.
Mkoma Douglas Mukonzi, muri kupi?
Ndirikutaura ndiri kuno ku Botswana.
Botswana, mapinda muchirongwa tipewo pfungwa dzenyu.
Ndinotenda zvangu baba nenguva nokushatirwa nokugumbuka nokudii kunozobuda vamwe vakunge vanotukana asi hatisi kuzodaro.
Ndizvozvo.
Right. Nyaya yavamanhanda. Vamanhanda vanoedza kunge vanogadziridza nyaya.
Asi tachida kutaura
vanenge vakamirira zvanhu.
Mko yeye tinoko hatine hedu na affiliation yemunhu asi ndachida kuti titaure nyaya takatarisana naye dambudziko tasarwa nema minutes anoita 9 minutes chete kuti titaure nyaya yema passport dambudziko riri kuitika iri. Ngoti 30 seconds ga.
Nyaya yema passport mukoma yakangofanana nenyaya dzese dzimwe dzakakanganisika dzikukanganisika muZimbabwe. Zvakangofanana. Ini ndiri kutaura pamairano yemapindiriro anoita vana manhanda dai vaida kugadziridza nyaya havaitaura vachisapota zvinhu zvavarutonyatsoona kuti zvinhu izvi zviri kuenda musango. Kana uruda kuti ugadziridze chinhu unopa solution yakakwana yodairwa nevanhu kunokuu.
Ndo zvatiri kuda kuti mimi muite manje kuti tipei solution izvozvo. Ndo zvatiri kuda kuti muite izvozvo.
Solution ndeyekungoti hurumende inofanirwa kuti igare pasi. Tinoramba tichidzokera kushure kumwa chete kwokuti hurumende ngaidanzane nevamwe zvinofanana nevemvc vogara pasi votaurirana voonesana kuti toita sei. Panenge pasisina mukuru, panenge pasisina mudiki, votaura vobuda nechimwe chinhu. Nokuti vana manhanda vana chuma vakaramba vakaomarara vakaenda kudivira izvozvo vachitaura vachisapotana zvokuti government yakadii.
30 seconds dzapera manje.
Vachitaura nyaya yokuti avo vakamboenda here kunoona president.
Thank you so much. Thank you so much, Mkoma Shepherd. Mkoma Douglas Mukonzi vari paBotswana. Tiri kuitira titore vamwe vatereri. Thank you so much. Handofunga tine vamwe vatereri ntunga.
Hongo jonga vamanhanda vanetsa pastudio 7 amenotovapa mukombe kana nekunetsa chete.
Tinovapa mukombe nekuti vanenge vachitaura zviri kuita kuti vamwe vanhu
vagumbura vanhu vamanhanda. Producer wetu satinga abanye abalaleli lapha abanengi kodwa isikhathi sesihambile mpela. Sesale mzuzo eyisikhombisa kuphela ukubana sigqibe uhlelo. Mnumzana Chuma, sibuye kuwe. Kahle kahle sike sezwa uMinister of Finance ekhuluma ukuthi uza introduce i-supplementary budget. Ubona kulokusebenza ngendlela yini? Ubamba kuhle umsebenzi ubaba umthuli okungenza ayithole maduze imali yama passports ngoba i priority le enjalo kumele iphathwe ngaleyo ndlela
njoba ngithino maphambeleni
Ngishubana uMinister of Home Affairs ukhulumile eSekwane watsho sobala ukuthi uhulumende useyidinile imali yokubana kudinga umshini omusha oza increase i-production yama-passport from 3,000 passports a day to about 8,000 passports a day. Njalo utholile le mali okuthi lawa amaphepha atholakala. So now we want to await and see, and it's about all Zimbabweans. Ngoba nxa ipasport itholakala iyaswelakala lo wezanu PM kumbe we-MDC whatever party iyabe iswela la. So it's now up to us now to monitor and oversee that what the minister proclaimed esewangele kuyathutha yini. Then it becomes our duty as Zimbabweans to say, minister, you say this but you are not seeing any improvement. What is happening? He must then come back to us and tell us. And Parliament as well must be the forerunners of that. That's the member, I mean, that's the duty of parliamentarians. One of their roles is to play oversight on the executive. To say, what you as a minister say, and we must hold you accountable to that. You say that anything in China. In China, I'm going to see that. You see, how far about it must be in public domain. The minister must tell us, in China, you say, for that season, and then what is happening? And we must monitor that and then have a much checks and balances. Because you see, what happens is all that we must remember that in those ministries, you have other civil servants there who will actually be working for government, but working against government. And that's a fact that is alive, which is there. I want to sabotage from within. So we need to now be there and play that oversight a role as citizens of Zimbabwe.
Mm-hmm.
And we must question the minister through our members of parliament, the same, especially on that question and answer segment. Members of parliament must be taking those ministers in touch. You say, what you pronounce? Why is it not happening?
Uh-huh.
And the parliament is allowed to ask the minister to give them a full statement about the situation in court.
Uh-huh, thank you there.
And address parliament and tell them why things are not happening as he had said they should happen.
Thank you there, Mr. Chiu. Masiyabonga Chiu, Tiskat, Tisses Long Mango, Igatle Statum Laleli, Sibesikaba Othello, Jongas Namtere.
Hello, Namtere, Parnare, and Dianiver Parnare.
Vanyashano,
Magadiko.
Magadi
Unyashano kuBotswana taura itinzwa Unyashano 30 seconds nguwa zako manya
ozalanga maita baba nyaene ichika kazhinji ndeyo kuti bafana kuterera kana makritisism kuti sei munhu akritisaiza kuti zvamuri kuita zvakaipa kutaura kuti zvakaipa itinzi ane zvimwe zvinzenga zvakatinake pano kuti kana akanzi hurumende yakanganisa pakati hurumende ndaibvobvuma kuti ongaita kana takanganisa saka todii kubvunza kune vamwe ndokuti nyika handi chikuchara chingaitwa nhenda zvichireva kuti pane vamwe vanhu vakasiyana siyana vane maonero akasiyana siyana ekuti nokwanisa kufambisa nyika tenderera mberi kuye kumhanyirira kuti munhu kana ati hurumende yakanganisa pakati ndova kuti arivapandukira hurumende izvozvo hazvina kwazvinoisa nyika izvozvo asi unotiuche nasi unoti uchema nyaya yeforeign currency madepartments estata samvura magesi zvese zvapfugama zvese ese zvakumapassport nenyaya yekuti foreign currency ezinezi vanhu vanu maforeign currency ava havachada kana kuinvesta muzimbabwe why just because hurumende inenge chingotaura kuti anenge angotaura kuti makanganisa machanzi amazizngizvo ari kupandukira hurumende
thank you maita mukoma
thank you the time dear famba Mr. Mavinga, let's have your last word. Mr. Mavinga, in 30 seconds.
Hello, can you hear me? Yes. The government of Zimbabwe is serious to put good government and human rights.
Hello, Mavinga.
Wongu, mwukundinzwa here.
Takukundinzwa here, taura, yes.
Wongu, urumende Zimbabwe, ngai tunga mize, kodzero, nekutunga mira, zvakanaka. Kuita kuti zvido zvevanhu kodzero dzevanhu vese zvichengetedzwe mari ifako iwe sekumakasa kana kudhuga ifambiswe nenzira yakatsarukana tigone kuwana zvakati koshera munyika zvinosanganisira zvitikinyani zvekufambisa mapasipoti nezvimwe zvakadero hurumende ngaiga mchile choko kwa diche ukone wakwayo yokumbira nyanzvi vana mazvikokota nevanoziva kuti vabatsire kuti nyika igone kuenda mberi nyika haingaendi kumberi kana vanhu vachiita humbindu ndoga pakutungamira ngavavhure vataure kuti takakosha mitemo yedu yenyika ikodzero dzedu totsonga zvakanaka tichienda mberi.
Mm-hmm. Thank you there, Mr. Mavinga, and we are out of time, but thank you very much, human rights lawyer Dewa Mavinga, and Ngabuto Mabena of the Zimbabwe community in South Africa, as well as ZANU-PF Central Committee member Joseph Chuma Gwanele, Oliver Lelisayo, Montunga Milinko, Mo.
Neni, Jonga Kande Mirin, Stenda Vose, Vateri, Vakwansa Kupinda Mchurongwa, Vangawa Shtira, Varumatima, Nainyika, Nemi, Musina Kwansa Kupinda Mchurongwa, Totira Mbayama Katitsigira, Studio 7, Denyu, Morara Shakanaka.
Navama Nanda Futi.
Navama Nanda, Namkuma Donald Mamboma. Ndizozo.